manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 22 2015. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvino muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato reMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti hapana kudududza paurongwa hwekuita mushandira pamwe nemapato vachiti vakazvipira kushanda nemapato ane chivimbo navo ivo vatsvangirai. Ropa rinodeuka muzano PF muBulawayo zvichitevera kurwisana kunotyisa pakati penhengo dzebato iri dziri muzvikwata zvakasiyana. Kusajeka kwemashoko egurukota rezvemaindastiri pamusoro pemutemo unorambidza kupinzwa kwezvinhu munyika weStatutory Instrument 64 kwokonzera kusagadzikana muvanhu vanorarama nekutenga zvinhu kunze kwenyika vachizozvitengesa munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reZANU PF rinoti richaongorora mhirizhonga yakaitika kuBulawayo neZuro iyo yakasiya vanhu vakawanda vakuwara. Izvi zvataurwa nemutauriri webato iri vaSimon Kayamoyo, avati bato ravo richaongorora nyaya yemhirizhonga yakaitika pamuzinda webato iri weDavis Hall kuBulawayo, pakati pevanonzi vari kutsigira chikwata cheG40 nevari kutsigira chimwe chikwata chinonzi Team Lacoste. Chikwata cheG40 chinonzi chiri kutsigira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika waPelekezela Mfoko uye murongo wemabasa ezvematongerwo enyika muzano PF waSevia Kasukuwere. Chikwata cheTeam Lacoste chinonziwo chiri kutsigira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Zvikwata izvi zviri kutatsurana kuda kuona achatsiva mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe kana vachinge vazosiya basa. Vamupoko vaitarisirwa kupinda mumusangano wedunhu reBulawayo uyu kana kuti Provincial Coordinating Committee, asi havana kuzoenda nenyaya yemhirizhonga inotyisa yakapa kuti vamwe vabayiwe nemapanga, vamwe vachidirwa mushonga unokachidza maziso kana kuti pepper spray. Vanotsigira G40 ndo vakanga vachiita musangano uyo wakanzi wainge usiri pamutemo nevanotsigira Team Lacoste, vaiti vakasukuwere vainge vangoita vanhu vekupfekera-pfekera pasina sarudzo. Sachigara weYouth League mudunhu reBulawayo muzvare Anna Mokoloha uye sachigara weBulawayo Central vaMagura Charumbira vakakuvara mukurwisana uku pamwe nevamwe vanhu gumi. Vacharumbira avakabayiwa nebanga mumusoro nekumeso vanoti muzvare Mokohola ndo vakauya nebanga racho. Asi muzvare ava vaudza Studio 7 kuti havafambe nemapanga uye vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vacharumbira avanga vachibva kuchipatara.
Ndakangoerekana ndaona varume vakasvika padiri vakamhanyira kumupata vakawanda ndokubva vandipinza mukati muyadhi yepadhezopazanupiefu. Ndokubva vati iwewe ndiwe uri kumobhiliza vanhu vari agenesti Kasukuwere munomubhavayo uye ndiwe uri agenesti provincial structures emov. Saka vakatanga kundirova vachindirova nemboma dzakasiyana-siyana ndokubva kuti vandibaya nebanga vakandibaya mumusoro. Ndobva ndaenda kumapurisa, ndaenda kumapurisa ndikanosvika ndikavhura ripoti yangu. Ndakangozonzwa kuti vanhu vacho vamwe vacho vakandirova vakazorohwawo zvisingaiti namaovheti namayuti vanga vatamwa vachiti Charumbira arohwei pano. ndozvo zvakaita nezuro.
Pane vamakaziya here pano vakakurova yavo?
Kune anonzi Hardlife Njovu. Hardlife Njovu ndeimo zvayo mbavha irimo inoshandisiwa nanakasukure nevanhu vave vavo vana vuto vana anonzi vanonzi vuto gatsi. Ndo vavanenge vachishandisa matagi okuro vanhu manje manje anga achitori ukami nemhosva dzekidnapping. Akatomboenda futi ukami nemhosva yerepi. Panga pana maqawe sivanda, panga pana buto lezengwenyi ngwenya memba yecentral committee but iri genga yanakasikuwere. Thenyi panga pana chipuriro munhu akandibaya nebanga anoitwa Cosmas Nqube driver wa MP anonzi Malava. Saka uyu anoshanda nanakasikuwere nde akauya nebanga akariisa mukati akaisa mubra waisa mubra ndo akazoti vachindirova ndopa akazodzidza banga akapa Cosmas achamupesemura ei. Saka vadaro vahovhesi vese vaizviona vakabva vazopandukira naye ana wacho akazorohwa zvisingaiti mulala wacho uyu wamahovhesi vekunouyu vekutanga vari rimwe vakarohwa naCosmas Nqube wacho vakamborohwawo navanhu vakarohwa navanhu zvaiti.
Vanga vari sachigaro wezano PF Youth League Mulawai Central vaMagura Charumbira vachitaura vari parunare Mulawai Makare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo munyori muzano PF Youth League mudunhu reMulawayo vaHardlife Njovu avati zviri kutaurwa navacharumbira handizvechokwadi uye vashoravo mapurisa nekutadza kuvachengetedza.
Ndokuudzai chefu takaitika nezuro nokuti tine murume anonzi Charumbira hamo mastructures ezano PF muBulawayo Province zvinote membe zano PF. Takaitika nezuro kwakarohwa vanhu vakavasponsora nomukomana anonzi David asponsora vanhu akaspreya vanhu memba dzeprovhinsi memba dzeproti bhiro memba dzecentrary committee akaspreya vanhu nespray gun muhori matatu richiita meting yecoordinating because paaisuppose kuya sitting president vamupoko asi vana Charumbira nekushandisiwa pane mahovheti mahovheti amutsvangwa mahovheti amutsvangwa nemayuti amutsvangwa vakauya vachibva kune minzi unonzi kuntumbare vamwadoro vashamba nemakombe vakasvika vakarova chairman weprovhinsi vachiti hanzi ane banga because Charumbira anga akwara because handiye anga aenda kuataka vanhu anga ataka vanhu Charumbira achirwa nevanhu achimobilisa mayouth asiri member dheparty vatiri mastructures ende Chambuira is a big problem in Bulawayo province taneteka isi hatisi mafunction tiri member dheparty dziri kusapota president vamugabe zvino zvatinoziva chete zvino zvatakavinga muzano PF and then mapurisa zvakaitika mapurisa zvakaitika paya nezvokuti mapurisa havana kunatsa kuti protect mapurisa anga ari vashoma zvizama kutaura kana vanhu vakarohwa about 8 hours vachirohwa hapana TV mapurisa yakaitika.
Ndataura navacharumbira vacho vari kuti ivo imimi makapinzwa mastructures executive yenyu navakasukuwere pasina kuitwa sarudzo.
Aiwa unyepa unyepa isusu pakaita sarudzo yakakwana because vana Charumbira havamo mastructures yepati.
Munyori mukuru muzano PF Youth League mudunhu reMulawayo vaHardlife Njovu vachitaura vari parunare Mulawayo Makare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo unyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira Media Center vaErnest Mudzengi avanoti nyaya yekurwisana muzano PF chigariro asi ichizoita chirwirangwe semakudo.
Kunezana kwavaita handingati vanyanyamedzana pane zvinya zvangobudavo zvatarwa kuti pane vakarovana vemapepa vamwe vanonyorawo vachiti kurwa uku kuri pakati pemapoka maviri anosanganisira rinonzi reLacoste nereGfort ndozvatati taona asi hatingazoti tinyanya kudzika kana kuenda kudhorobheni nokumaruwa nenyaya iyi nekuti izvi muzano hazvisati zvanyanya kuonekwa.
Munoonawo sei mabatirwo anoitwa nyaya idzi nemapurisa? Vamwe vari kuti vakaona veMDC vachikandirwa matiegas vachinge vachiita havo musangano wavo murunyararo kulu panoku asi ava vakarowana hapana kana pakakandirwa tiegas. Munoona sei mabatirwo anoitwa basa nemapurisa?
Zanupiefu ndobato riri kutonga ende munongozivavo muAfrica nyika zhinji mapurisa anoshanda maererano nebato riri kutonga ndo zviripo mukatara vachihuri vachihuri kubva kare munhu wezanupiefu vakatonge varikoko Mozambique vachiura zanupiefu. Saka zanupiefu yatingaidhisi kubva mumabazi ehurumende anosanganisira mapurisa hongu vamwe vangada kuti mapurisa akasununguka hazvisi izvo.
nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vachitungamira Media Center vaErnest Mudzengi vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti hapana kudududza panyaya yekubatana kwemapato anopikisa mukushanda pamwe kubvisa hurumende yavaMugabe gore rinouya. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nezuro muchinhoi pamusangano weNational Electoral Reform Agenda kana kuchinera, vatsvangirai vakati mubatanidzwa wemapato anopikisa ndiwo chete unomisa utongi hwavaMugabe munyika.
Mugabe anoenda sei? Mugabe anoenda katabatana taumba chinhu chimwe chete. Buruzira. Ndikutaura vatungamiri, all the political parties, that either we have to change political culture and direction. We all have to sing one song. Tofamba tese takaomba chinhu chimwe chete. Mukauya muchiti indirichi, indirichi, indirichi. Worova naomo, wokonfuzana. Let's not confuse our own people.
Vatsvangirai vakashoropodza mumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika wavasina kudoma nezita wavakati ari kukurudzira mhirizhonga munyika munyaya dzezvematongerwo enyika. Vatsvangirai vakati nhengo dzavo dzichaisa misasa yekudzivirira vanhu kuti vasarohwe nenhengo dzezanupf. Panyaya dzesarudzo, vatsvangirai vakati sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC rinotungamirwa naamai Rita Makarau rinofanirwa kuita sarudzo dzakajeka sezvo vari ivo vanenge vachiona sarudzo kuti dziri kufamba zvakanaka here. Vatsvangirai vakati kusafambiswa zvakanaka kwesarudzo kunokonzera mhirizhonga munyika.
If you don't become an impartial referee, then you are creating conditions for violence. Nokuti isu hatisi kuzonomira, hatisi kuzonomira tichimirwa tichidiwa sematemba takasvura from top to bottom. Iwo vezeke vanozvizi toda kuita ukama navo kuti vave ma impartial referees. Kwete kurwisana navo. We have nothing against Makarau as a person, but she is performing a responsibility to make sure that the elections dziri kuuya dziri free and fair and unquestionable.
Izvi zvakatsigirwa nemukuru weboka rinokurudzira shanduko munyika retajamuka vapromise mukwananzi vakataura pamusangano uyu vachiti vachajamuka zvemhando yepamusoro kana sarudzo dzegore rinoya dzikabirwa sezvadzinogaroitwa.
Tajamuka haiperi mutsinga dzevanhu. Munhu wese anobvunza kuti tajamuka iripi, tiriko. Panozonzi mugabari gama elections muchaona kuti tiriko. Because this time we are not going to allow Robert Mugabe to rig elections ever again. Mugabe has rigged my elections ever again. Tirikutaura pano pachinhoi nhasi.
Asi vanongora nezvematongerwo enyika vakazvimiririra uye vari mudzidzisi pachinhoi University of Technology vaDebson Mbada vanoti vemapato ezvematongerwo enyika vanofanirwa kusataura zvinhu zvinokurudzira mhirizhonga sezvo vanhu vakawanda vachizorega kuvhota nekutya mhirizhonga. Vachitaura pamusangano mumwe chete vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiri weNational People's Party vasipepa Ngomo vakatiwo vanhu vanofanirwa kubvisa mweya wekutya kuti vakwanise kubvisa hurumende yavaMugabe pasarudzo gore rinouya. Musangano waNezuro wakazoitwa mushure mekunge mapurisa aramba kupa mvumo kwemasvondo maviri vachiti vainge vasina kuziviswa nenguva uye vaida tsamba yemvumo kumuridzi wenzvimbo. Asi pasi pemitemo yenyika, mapurisa haana simba rekurambidza kuitwa kwemisangano. Asi mapurisa anogara akatyora mutemo uyu pose paanorambidza kuitwa kwemisangano zvikuru nemapato anopikisa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ethiopia iri kurwisana nedambudziko remanyoka iro ravhiringa vanhu vanodarika zviuru makumi matatu nezviviri. Panguva imwe cheteyo vaimbo vegurukota rezveutano munyika iyi vatedros adamon gebreyesus vari mumwe wevanhu vari kutungamira mukukwikwidza chinzvimbo chekutungamira sangano reworld health organization. Mutungamiri mutsva weIran achangobva mukusarudzwa zvakare vaHassan Rouhani vanoti ukama hwenyika yavo neAmerica hauna kutwasuka, uye vati musangano mukuru wemutungamiri weAmerica vaDonald Trump kuSaudi Arabia musangano wekuda kuonererwa. VaRouhani vatiwo kugadzikana mudunhu reMiddle East hakungabudiriri kana pasina rubatsiro rwenyika yavo Iran. Sangano reUnited Nations Population Fund kana kuti UNFPA richishanda neStudents and Youth Working on Reproductive Health Action Team kana kuti SAYWAT rakavhura nzvimbo paMidland State University yekuti vadzidzi vakwanise kuungana vachiita mitambo yakasiyana-siyana pamwe nekudzidzisana nzira dzekuzvidzivirira kuitira kuti vasabatwa nezvirwere zvepabonde. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Nzvimbo iyi iyo yavanoti Resource Center yakavhurwa zviri pamutemo chishanu chapera nemukuru weUNFPA muZimbabwe vaSheikh Tidiane Sise. Vadzidzi vakaratidza kufara zvikuru nenzvimbo yavakawaniswa iyi. Mumwe mudzidzi wepaMSU akawana zvidzidzo pamusoro peHIV and AIDS uyo achanga achidzidzisawo vamwe vadzidzi, Hastings Tengende, anoti kuvhurwa kwenzvimbo iyi kuchabatsira mukuchengetedza utano hwavo. Tengende anoti zvakakosha kuti vana vezera rinofanirwa kuva richishanda vave neutano hwakanaka kuitira kuti vakwanise kuchengeta mazera echidiki pamwe nevakwegura. Tengende anoti mikana yekuzvivaraidza nemitambo yakasiyana-siyana zvichakwezva vadzidzi vakasiyana-siyana vowana mikana yekukurukura HIV and AIDS pamwe nekodzero dzine chekuita nezvepabonde.
Kuvhurwa kwesenda ino kunotibatsira sevadzidzi nekuti tava nenzvimbo yatinogona kusangana 24 hours tichibatsirana nenyaya dzesexual reproductive health. Tava nenzvimbo yatinokwanisa kuti kunyangwe nevana vezvikoro vamwe vanogona kuuya vachiona information. Taimbova tichioperators maph caters and say what tiri mobile but tisina nzvimbo yatinochengetera information yedu yatokwanisa kudigitaliza information yatiita gadha yatichida kudiseminate. Saka ikonozvi tava nenzvimbo yekuti tinochengetera information yedu.
Nhengo yesay what ari zvakare mudzidzi muzvare Micheline Makanaka Museva vanoti kupanana ruzivo kuvechidiki inzira yakakosha yekuti vechidiki vachengetedze utano hwavo. Muzvare Museva vanokurudzira hurumende nemasangano akazvimiririra kuti pamusoro pekuwanisa zvinhu zvakaita semakondomu pachena dai hurumende yawanisawo mudziyo yekuti vechidiki vazviongorore ropa.
Nyaya dzeHIV and AIDS dai paingirizwa nyaya yemaself test akamboindrojusa ndofunga zvogona kutibetsera nekuti isu sevana maybe tinenge tichinyara kuti tivekuti tokwanisa kuda kuzvipata tichingoona kufunga maybe vachafamba vachitaura mari dzavo dzedu but at least pakavani maself test hurumende yakatiprojusa maself test akawanda ndoona soti zvogona kutibetsera.
Anoona nezvekugara kwakanaka nekuchengetedzeka kwevadzidzi paMSU vaReginald Nyango vanoti kuvhurwa kwenzvimbo iyi kunoratidza chitsidzo chavo nekuzvipira kushanda nevese vari munyaya dzekuchengetedza utano hwevadzidzi.
Tinotarisira kuti danho ratatora iri zvichakurudzira vana kuzvidzivirira uyezve kuvapa ruzivo uyezve richavabetserawo kuti sevana vari kukura vazive mazano ekuzvichengetedza.
Vasi sevanoti zvakakosha kuti hurumende nemasangano akazvimiririra vawedzere zvirongwa zvokudzidzisa vechidiki nezveHIV and AIDS pamwe nekodzero yepabonde sezvo kuzera revechidiki kuri iko kune vakawanda vari kubatwa neutachiona. Vanokokera zvirongwa zveHIV and AIDS mugweru vamurari Hwingwiri vanoti nekuda kwekuti tsvakiridzo yemunyika iri kuratidza kuti kutapuriranwa kweHIV pamazera ari pakati pemakore 15 kusvika pamakore 24 kuri kukwira Shaka kosha kuti masera awa awaniswe ruzivo.
Saka rizosenda zvayakanakira ndekuti chimwe chinogara chiripo. Zvazva kureva ndezvekuti chero mapartners ano ari munyaya dzekurwisa nyaya dzeHIV ava kukwanisa kuuya kuzosiya zvinhu zvavo murizosenda yamo zvokuti chero vatange tatadza kubata musi watini takauya tiri tose uya vanokwanisa kuzoti chero imwe nguva yavanouya vanoakisisa chi vanokwanisa kuwana information irimo murizosenda.
Pamusoro peruzivo nemitambo, Resource Center ichange ichiwanikwawo makondomu. Vechidiki vanoti vane chivimbo chekuti utano hwakanaka hunovapa mukana wekuti vashandi venyika zvakazara. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Patricia Mudadigwa.
Sangano rinomirira vanotenga pamwe nekutengesa zvinhu kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association rinoti kusajeka kwemashoko anonzi akataurwa negurukota rezvemaindustry vaMike Bima pamusoro pemutemo unorambidza kupinzwa kwezvimwe zvigadzirwa munyika Western Story Instrument 64 kwave kukonzera kusagadzikana muvanhu vanorarama nekutenga zvinhu kunze vachizozvitengesa munyika. Vabima vanonzi vakaudza musangano wevane chekuita nemabhizimusi nemusi wechishanu kuvulavayo kuti mutemo uyu wakanga vei kuzobviswa sezvo wakanga wazadzisa zvido zvavo. Asi pasina kupera mazuva maviri, Vabima vakaudza bepanhau reSunday Mail kuti mutemo uyu hauna kwavaizoenda kusvika vazodzika mumwe unonzi Local Content Policy uyo uchange uchichengetedza zvakare zvigadzirwa zvemunyika. Mutungamiri wesangano revanotengesa ava vaDennis Juru vanoti kupesana kwemashoko avabima uku kuchaita kuti vanhu vakawanda varasikirwe nemari sezvo vamwe vakanga vatotenga zvinhu zvakanga zvakawanda zvavaifungidzira kuti zvave kubvumidzwa kupinda nazvo munyika vachiti vaizonozvitengesa kuZimbabwe. Studio 7 yakundikana kunzwa divi ravabima sezvo nharembozha yavo yanga isingadairwi. Ngatinzwe hurukuru yataita navajuru pamusoro penyaya iye.
Kungopodza nawo maronda kwava kuitawo neve malocal industries vanga vavimbisa kuti Sechitori Instrument number 64 ichavepo zvachose. Asi tinoona kuti hurumende yakatogara pasi vakatozviona vega kuti zvavaitarisira kuti SI 64 ichaunza zvakatadza kuwanikwa zvichiitika. Vaitarisirawo kuti remittance ichakwira. Kwakawarirwa kwego kuti mari dzaitumirwa hadzina kukwira. Hurumende yaitarisira kuti vanhu kana vaakutenga zvinhu vachangozvitengera kuZimbabwe, saka mari inotumirwa ichange ichizowanikwa ichikwira, haina kukwira.
Saka imi sevesangano revanotenga nekutengesa zvinhu kunze kwenyika, munoona here paine zvinoshandurwa nemashoko avo?
Isusu tiri kutongofara nezvavakataura izvozvo kuti SI 64 iri kuenda. Zvelocal content iyo imwe nyaya, inotori nyaya yakatosiyanawo nenyaya yeSI 64. Tine tisaziya hedu kuti vanenge vaakurevei sekuti ndiye munhu mumwe chete akataura kuti iri kuenda. Kwese kwese isitotarisa pazvavakataura zvakanaka. Izvo zvekuzonzi haichaenda isu hatiwanikwe tichizozvitarisa, isu tongoziva kuti vakataura kuti SI 64 iri kuenda, vakataura zvikonzero zviri kuita kuti inge ichienda. Saka izvi zvekuzenge vaakutaurawo havo vafadzana nevanofadzana navo, isu tinoramba takatsika ipapo pekuti vakati iri kuenda, tatongomirira kuti vatiudze kuti inotanga rini kuenda.
Tinonzwawo kuti kunyange mutemo uyu uripo, vanotenga nekutengesa zvinhu kunze vari kukwanisa kupinza munyika. Zvinhu zvakawanda zvakarambidzwa izvi zviri kukwanisa kupinda munyika. Zvinhu zvamungataura pamusoro pedanho iro
ndo chikonzero chikuru chakaita kuti SI 64 iwanikwe ichinzi inofanwa kubva, sekuti hapana chinhu chakazombonzi hachichawanika kuZimbabwe. Hakuna chinhu chaisiwanikwa kuZimbabwe chichitengwa kunze kwenyika chinonzi changa chisawanike. Musiyano wangu wangupo ndewekuti government yanga isisawane duty pazvinhu zvachona zvinopinda munyika. Vanhu vanga vachisimagula zvinhu zvinove zvatakambotaura isusu seInternational Cross Border Traders Association kuti zvinhu hazvisi kumira kupinda. Vanhu vari kupinda nezvinhu, vanhu vari kusimagula, vanhu vari kupinda nazvo even nepaborder chaipo chaipo, zvinhu zvinongopinda.
Mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunare muJohannesburg, South Africa neStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvapinda muchirongwa chekuunganidza chikafu zvichipa vanoshaya pamwe nevari kugara mumigwagwa muSouth Africa makare avasina pekugara. Mumwe vanhu ava vari kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvinoshaya muJohannesburg ndimuzvare vimbai Musvaburi. Mike Hove Studio 7 aita hurukuro namuzvare Musvaburi kuti tinzwe zvavari kuita.
Takafunga kuti sezvo munomufadza vanhu vakawanda, vanhu vacho vakawanda havana pekugara, vanhu vacho vakawanda pavari kutambura. Takasangana tikaona kuti zviri nani tingobatanidza izvozvo zviduku zviripo, tivavigire chikafu. Chikafu chasara chinenge chakakondribhutwa navanhu toenda kunovapa zvisina kubikwa. Hatina kungopa vanhu vasina pekugara chete. Takakwanisa kupa nevanhu ivo vari mapofu nezvirema.
Panguva yese iyi paunga uchigara kuSouth Africa, wakasangana nezvizvarwa zvakawanda here vari kugara pamigwagwa?
Vanogara pamigwagwa vakawandisa muno muSouth Africa, nekuti inini ndangove nemakore maviri chete ndichigara muSouth Africa. Saka ndikakuudzai manhamba ndee ndichitonyepa. Mawandiro avakaita vanhu vasina pekugara hazvitomboiti, because vari kumarokeshini akasiyana, vamwe vari kumataundi akasiyana, vamwe vari kuDurban, vamwe vari kuCape Town, isu tingori muno muJoburg.
Wambotaura kuti wakasangana nemapofu nevanhu vakaremara, vanga varipo vakawanda here kumusangano wako?
Vanga vakawandisa, because nzvimbo yacho takaudzwa kuti kunogara vanhu 3,000, hafu iyoyo mapofu nezvirema.
Ndiani anovabatsira nezvavanoda?
Hapana munhu anovabatsira, vanozvibatsira. Vanozvibatsira nokuti vanoenda kumarobots vachinokumbira rubatsiro.
Sezvo nguva yewinter yasvika, chii chichaitika kune vanhu ava?
Tiri kulauncha project yekuvaendesera munguvo mablankets. Zvatiri kuita ndezvekuti tichakumbira vane mablanket masaru kuti tikwanise kunovapa. Vane mari vanogara vasikakwanise kutipa mablankets, tichalauncha GoFund account kuti vanhu vanokwanisa kudonata kuti tikwanise kunovapawo, kuti tivapowo mablankets ari warm kutoti vakwanisewo kupfuura winter iyi zvakanaka.
Vanhu vari kuda kubatisana newe pachirongwa chako ichi vanokubata sei?
Ini ndiri paFacebook. Mameseji paFacebook tinopindura munhu wese. Ndiri paFacebook, zita rangu ndonzi Vimbai Musvaburi.
Muzvare Vimbai Musvaburi vachitaura parunhare vanhu muSouth Africa naMike Hove weStudio 7. Mumusha weDynamos mapinda mamhepo zvichitevera kutatarika kwakaita chikwata chine mukurumbira ichi mukupera kwesvondo. Mutoro wedu wenhau Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Vatsigiri vechikwata ichi nezuro vakapandukira murayiridzi wavo Lloyd Mutasa, uyo vaimba kuti paamire iko zvino pakaoma mushure mekunge chikwata ichi chakatatarika ndokuzoita mangange 1-1 neShabani Mine. Matambiro akaita Dynamos nezuro asiyana zvikuru neDimbare inozivikanwa neveruzhinji zvekuti ingadai yakadamburwa neShabani Mine dai vashanyi ava vasina kutadza kukanda mambure mikana yavakawana, kunyanya Farai Mupasiri uyo aimbotambira Dimbare. Pakapera mutambo uyu, vatsigiri vechikwata ichi vaitadza kunzwisisa kuti chii chapinda mumusha mavo, vachiti ivo Mutasa anofanira kugadzirisa Dimbare nechimbi chimbi kana kuti asiye basa. VaMichael Bundo ndemumwe wevatsigiri veDynamos vari kuchema nechikwata chavo.
Ndoti Mutasa anofanira kugadzirisa team kuti tambe bhora zvakanaka, because zvinorwadza masupporters aanorwadziwa.
Vabatanai kwaedza avo vanoti vanotevera Dynamos kwese kwainotamba vachibva kunoton vane mashokowo kuna Mutasa. Asi murayiridzi weShabani Mine Tekshua Chiragwi ari kufara zvikuru nematambiro akaita chikwata chake, achiti iye poindi kunze kwemusha kunyanya neDynamos yakakosha zvikuru. Black.
Tinotenda mutoro wedu wenhau Michael Kariati. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti hapana kudududza paurongwa hwekuita mushandira pamwe nemapato anopikisa, vachiti vakazvipira kushanda nemapato ane chivimbo navo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndekusiyai muina Chris Gande namutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 22 kwenkwezi 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Kwesinye isikhathi kusukeze kungokuthi omunye angauthi nama misunderstanding akade ekhona phakathi kwabantu. Abantu ngalizele lingachathiselani kuhle ezinye zezinto kuba nama misunderstanding.
Ibandla lezano PF lithi liphakathi kokucwayisisa udlakela oluqhamuke kobulawayo emaofisini alo eDavis Wall lapho kulimale khona enye inkokheli yaleli bandla.
Lamavenda ayithuliwe amankampani la kobulawayo okusebenza inkonzo okwakusebenza khona abantu. So ithumile nje zabazifundileyo abantu bakhona basebenza ngaphi, izipoko yini, uyazihlolela ngiyabona ukukhona kunakileyo.
Amabandla aphikisayo asola umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa ngamazwi yakhe okuthi uhulumende wezanu PF sayenelise ukusungula imisebenzi edlula izigidi ezimbili.
Abogatsha lwezempilakahle baphakathi kokuqhuba imihlangano bedinga imbono kaZulu ngenguquko edingwayo kumthetho wezempilakahle owe Health Services Act.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla lezanu PF lithi licwayisisa udlakela oluqhamuke izolo kobulawayo emahofisini alo iDavis Hall lapho okulimele khona enye inkokheli yaleli bandla. Abalimalileyo babalisa umgcini sihlalo wabatsha unkosazana Anam Khohla lomgcini sihlalo wesigaba sebulawayo Central District uMnumzana Magura Charumbira okwazwe ngenqamu. Udlakela lolu lubikwa luqhamuke ngemva kokuba ixuku elifuna unobhala oqoqa inhlelo zebandla uMnumzana Sevia Kasukuwere lingene ngodlakela emhlanganweni kade ukhokhelwa umgcini sihlalo webandla esigabeni sakobulawayo uMnumzana Dennis Ndlovu besithi umhlangano kawukho emthethweni. Lokhu kwenzakale ngemva kokuba abasakhulayo labalwa impi yenkululeko bevimbe abakade bephakathi kwehofisi babacathamela bephandle okwamahola ayisithupha. Amapholisa omvukela abiziwe kodwa abikwa engenzanga lutho. Lumhlangano ocithwe ngabasekeli bebandla ubikwa ububizwe ngumsekeli kamongameli uMnumzana Phelekezela Mphoko obekhangelelwe ungena emhlanganweni laye kodwa kasayanga. Sixoxe lo Mnumzana Charumbira ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sina njengamayouth sabona ukuthi hayi umuntu lowo basirobile. It seems like they connived with some of the people abe lokuzela abe youth group. Saqala ukuthi siyenze ama meetings labantu labana kade begele izimali isikhamba le. So abantu abakhamba lokazukwere bazonda bathi kathi kweni Charumbira uzenze ubani ufuna ukuthi umkhulu wethu ayenze so. Sina njengama youth kade sesizirizolve lokuthi ukasukwere we want to pass a vote of no confidence ngoba very kaso umuntu okhamba laye very lisela iboneka lo muntu wonke. So abantu laba batho bazonda they teamed up yesterday, they teamed up and bangichaya bebanenge bathi bengijayele bebanenge bangigwaza lengqamo futhi about so lamanxeba veli ezisingqamo kade ngigwaza lazizolo. So that's where there's a problem.
Manje babotshiwe yini laba abakugwazileyo?
Abantu abangigwazileyo babotshiwe and kade kumele ekoti mbona kumele sikhambe ekoti kusasa ngoba amapolisa kade sihambele ekoti kusasa. Manje ekoti kusasa niripoti kathesi niveli kade ngi-admitiwe UB endilo so seng sengisukile kathesi elokuzeni sengisukile kathesi empilo kathesi bangidischargele so sokumele ngihambe nje ngihambe engine kathesi mvele empilo so akuyenza ukuthi ngihamba labo kusasa e-court ngoba i-report yaphuma after 7 days plus lami angize kahle vele ikhanda lami libuhlungu
manje bona bathi nabakhulu bebandla
hayi abantu bebandla wonke vele even kuvela phezulu njengoba libona 9 out of 10 provinces ezalapha eZimbabwe ziyalile ukuhamba lokasikhwele ngoba zibonile ukuthi leli lisela and ngumuntu ongathembekalanga so veli kabafuni bonke bapasi i-vote of no confidence kukasikhwele so kusale leli ihlanya elilapha koBulawayo kuthiwa nguDennis Njovu
alo-ke ngumnumzana Magura Jarumbira umgcinisihlalo wesigaba seBulawayo Central District kubandla lezanu PF bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo Lokhu sikudaba lunye abalwa impi enkululeko sebehlukene imbono phezu kokuthi umnumzana Sevia kasukuwere axotshwe na kubandla lezanu PF kumbe hatshi. Lokhu kube sobala kudlakela lwenzakale izolo emahofisini ebandla lezanu PF koBulawayo. Sixoxe lomnumzana Mutsho Ndlovu omunye wabalwa impi enkululeko othi abenza udlame kabazwisisi ukuthi kasukuwere usebenzele ibandla kabuhlungu njani
ngendlela engingakuthatha ngayo Gandhi ukuthi imbono yabantu iyachiyana kwesinye isikhathi kodwa ngokubazekela kwami ngangikhangela nami ngelihlo elibanzi ukuthi kwesinye isikhathi kusukeze kungekuthi omunye angakuthi nama-misunderstanding akade ekhona phakathi kwabantu abantu ngalizele lingachasiselani kuhle ezinye zezinto kuba lama misunderstandings
okokuthi umnumzana kasukwere engaba eyiyo imbangela abantu abasamfuni lina lithini ngakhona
no kasukwere is not the issue Gandhi as far as I'm concerned the problem engaba khona in another way you see kule tendency of having what you can call ama big chefs kumbe ngithi you know big guys holding big positions bese bechester for ama hidden agendas bese kusiba ukuthi ukumeni kube sekuphuma ngomuntu onjengokasukwere kasukwere mind you I cannot believe this ukuthi umuntu onjengokasukwere going throughout the country day and the night angavuka esekhonzile on these things and my defense line on that one ukuthi since ukasukwere started the program ye commissary within ZANU-PF I can assure you Gandhi ZANU-PF has always been on top of the situation and now you cannot deny that especially in terms of winning ama elections outright that is the second answer
Alo-ke ngumnumzana Mutsho Ndlovu omunye wabalwa impi enkululeko ekubandla lezanu PF ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekoBulawayo
Amabandla aphikisayo sesole umsekeli kaMongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa phezu kwamazwi akhe ukuthi uhulumende weZANU-PF senelise ukusungula imisebenzi edlula izigidi ezimbili kusukela ngesikhathi sokhetho luka-2013. Iphephandaba leNewsday libika ukuthi uMnangagwa ukhulume amazwi la eseMidlands lapho ethekelele khona Inkampani ebona ngezenjiwayo e-Africa Chrome Fields. Umnangagwa uthi imisebenzi le ivele kugatsha lwezokulima la kumankampani achiyeneyo. Umsekeli wesikhulumeli se-MDCT uNkosazana Tabitha Khumalo utshele iStudio 7 ukuthi okukhulunywa ngumnangagwa akusilo qiniso.
La yuthwa ngamanga ngiyabona ukhulume ukhona kudlileyo okumphiqe ingqondo wabona iZimbabwe efiswa nguzulu wonke
ngoba ukukhona lapha ku ground ukukhombisa ukuthi abantu abathola imisebenzi abantu bonke kuleli lizwe sesilama vendor ayi 2 million amankampani la kobulawayo okuphezwa inkonzo okwakusebenza khona abantu so i 2 million lezi abazivundileyo abantu bakhona basebenza ngapi iziphoko yini uyazihlolela ngiyabona ukukhona kunakileyo kuza kungene kungaphela emzimbeni uzakhuluma into ecacileyo hayi khona layo amangala kula nto enjalo
akula yini ama fekitali kumbe mhlawumbe amankampani ekade evalile ancediswe nguhulumende avuselelwa mhlawumbe yiwo umnanga kwakhuluma ngawo
hayi mina ngidabuka kobulawayo yikho lapho kokulamankampani wonke ongawacabangela wonke lapho kwakunamankampani khona ziyehla inyembe uzathica phakathi kwamankampani sokumila utshani ezinye amanye amankampani aseziwela wodwa ngokuthi akunamuntu ongena khona ungahamba kololiwe namhlanje amatolokisi kaloliwe agcile utshani asemila utshani so ngiyadideka nxa esithi yena usevulele yomsebenzi eyi-2 million kuyandide ingqondo ngoba okulapha yinsinda baphenduli abantwabethu sebetshona emabridini bebhema okudakayo benatha okudakayo okukhombisa ukuthi iy'nkokheli zethu zakusasa kuyabe kuyingxakangxoza
mhlawumbe sokuyindlela yokuhuga abasekeli njengoba nje ilizwe selibhekane lokhetho
yelo limiqotho sibili anti sonke siyazi ukuthi izanu yona uma sesizakuya kukhetho kulezinto kulejukela abathanda ukuthi balinike uZulu ukwenzela ukuthi uZulu aqalise ukuthi abalandele Zulu kandaba nxa izane lingayifundi namhlanje sozaba sayifunda sebeqalile amanga ukuthi lina balihuge ngemisebenzi engikhulu ngendlala ababangayiqediyo ngezibhedlela ezizivulala abantu ngezikolo ezingamatitshana angaholiwo abantu abethu abasafundi akula nto enjalo keep us keepeni imizanu silungiselele ikusasa yabantu abethu labazulu
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT sixoxela ekobulawayo.
Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa besezemukele ngezandla zombili inkulumo kahulumende weZimbabwe yokuthi uza kwesula imigoqo ebivimba ukuthengwa kwempahla lokudla ukuthile phandle kwelizwe. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg eSouth Africa.
Olwesihlanu umphathi ntambo ogatsha lwezamankampani lokuthengiselana uMnumzana Mike Bima uthe uhulumende uzasuza imigoqo le ebisenqabela ukuthengwa kwempahla ethile phandle kwelizwe ngoba isiwenzile umsebenzi wayo. Kodwa ngensonto uBima utshele iphephandaba leSunday Mail ukuthi ukususwa kwale migoqo kungathatha izinyanga loba iminyaka ngoba uhulumende engajahanga lutho. AbeZimbabwe laba bathi lobanje besemukela inkulumo yokuthi le migoqo izakhitshwa. Ngaba sibone isizathu sokuthi kuthathe izinyanga ngoba umthetho wemigoqo le Statutory Instrument 64 kawuzange ubasize kodwa ubalethele uhlupho lobunzima obukhulu ekuseleleni imuli zabo ezisekhaya. Umgcini sihlalo wenhlanganiswa elwela amalungelo eningi labomama abasebenza kule South Africa bethumela impahla ekhaya unkosazana Victor Mathutu uthi akakuzwisisi ukuthi kungani uhulumende engalungisi lokho afuna ukulungisa limigoqo isikhitshiwe.
Kuyajabulisa ukuthi uhulumende usecabanga ukuthi asuselwe ebhani kodwa kubuye kungajabulisisi kahle hle nxa uhulumende ezathi kusengathatha izinyanga kumbe iminyaka. Siyobe sikuphi thina ngaleso sikhathi kuthathwa lezo zinyanga kumbe iminyaka. Siyafisa uhulumende ukuthi angasicabangela. Ngithe ma ngikuzwa ngacabanga ukuthi mhlawumbe into ezokwenzeka njengakusasa nje. Kuyadabukisa ukuza ukuthi into ezokwenzeka mhlawumbe ngemva kwezinyanga, mhlawumbe ngemva komnyaka.
Uhulumende wethula lomthetho ethi uvikela amankampani eZimbabwe kwabangela ukutshengisela okuludlakela abantu bephikisana laye kulokhu. Unkosazana noMazulu Ndlovu uthi le yinto kufanele ukuthi aluba uhulumende wahle wayenza nyakenye ngesikhathi abantu besithi izakwenza impilo ibe nzima.
Fikethe kakhulu ngoba uthola ukuthi uyayekela ukuyithenga leyo nto lapho uma ufika ngaleyo uthole iprize yakhona iphezulu kakhulu or uthole ukuthi leyo nto ezitolo ayikho vele totally usukungasazi ukuthi kumele wenzeni or sokukhosta ukuthi ugibele edolobheni ekudeni kanje uyothenga khona.
Ekhuluma emhlanganweni weziphathamandla zamankampani kahulumende amankampani azimeleyo lezinye inhlangothi obukhuluma ngokusebenza kohlelo lwezim asset umnumzana Mike Bima uthe lolu hlelo selufezile injongo zalo kanti futhi luhlangene lobunzima obukhulu. Amankampani akwele South Africa abesezimisele ukuphindisela lawo ngokwenqabela ukungena kwempahla zeZimbabwe kuleli. Ngakwelinye icele lokhu bese kusenza kube nzima ukugcina imisebenzi ebicandwe ngamankampani abethenga lezimpahla phandle kwelizwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kulefto kulamhlanje sixoxa ngokulwisana okuqhamuke phakathi kwamaxhoko ebandla leZANU-PF kobulawayo ngempela viki.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Singakangena esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inani lasebehlinziwe beguquka ukuba ngabesilisa loba besifazana bona bengazalwanga lokukhula benjalo kwelemelika libikwa likhuphuke ngesilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini i-20% phakathi komnyaka ka-2015 lo-2016.
Ngesikhathi wake waba ngumphathintambo wezempila kahle kwele Ethiopia unumzana uTedros Adhanom Ghebreyesus eveza isifiso sokuncintisa esikhundleni somqondisi wenhlanganiso yezempila kahle emhlabeni jikelele iWHO elizweni lakhe abantu abazinkulungwane ezedlula amachumi amathathu i32,000 babikwa behlaselwe ngumkhuhlane wesihudo kodwa yena lo hulumende bengafuni ukuthi sibizwe ngokuthi cholera ngoba kungaphazamisa intuthuko yomnotho walelo lizwe.
Abugaja lwezempila kahle baphakathi kokuqhuba imihlangano bedinga imbono kaZulu mayelana lokuguqula umthetho wezempila kahle owe Health Services Act osokunqunywa izinhlanganiso ezizimeleyo ingcweti kwezempila kahle kanye labakumsebenzi wezempila kahle kubika onompumelelo moyo.
Iqula lengcitshi ekuguquleni imithetho yelizwe ukuze ihambelane lesisekelo sombuso esitsha i-Interministerial Task Force ephansi kogatsha lwezemithetho ledale lephalamende baphakathi kokuguqula umthetho wezempilakahle ukuze uhambelane lesisekelo sombuso. Inkokheli zogatsha lwezempilakahle zezibhedlela ezehlukeneyo lezenhlanganiso ezizimeleyo ezikhankasela amalungelo oluntu kwezempilakahle bahlangene kobulawayo bebonisana ngokuba umthetho we-Health Services Act Chapter 1516 kumele uguqulwe ngenhloso yokuthi amalungelo ezigulane lezisebenzi zempilakahle kumele acace. Unkosikazi Runyara Rogurira isiphathamandla sogatsha lwezemithetho ledale lephalamende uthi asiwo wokuqala umhlangano wokuzwa imbono kaZulu ngalumthetho wezempilakahle.
Today we are here to align what we call the
Lamhlanje silapha ukuzodinga imibono ukuba silobe kakutsha umthetho we-Health Service Act. Ugatsha lwezempilakahle bakhangelele ukuba lo mthetho omutsha lo ngumhlangano wethu wesibili ngapha eZansi yeZimbabwe sidinga imibono kaZulu.
Unkosikazi Aminata Ruodo owenhlanganiso ye-Center for Applied Legal Research uthi benza ucwaningo lwemithetho okumele iguqulwe lesisekelo ukuze ihambelane lesisekelo sombuso welizwe kanye lokuhlawulela imihlangano ukuze abantu baphe imibono yabo.
Hongu tsirikushanda pamwe chete ne
sisebenzelana le IMT sisebenza kuhle kodwa akutsho ukuthi asikaze singazwani loba ngamanye amalanga singazwani siyabe siphikisana ngomsebenzi ukuba uqhutshwe kwakuhle ekulotsheni komthetho we Health Service Act.
Unkosikazi Sandra Gumbo umgcini sihlalo webhodi yesibhedlela seingutsheni uthi lolu hlelo solubavule inkophe ukuba basebenze ngayiphi indlela.
Ngibona ngani luhlelo oluhle kakhulu, luyasincedisa kakhulu lathi ukuthi sizwisise iconstitution yethu ukuthi ingani, sizwisise futhi ngenkabanzi ngokwezempila kahle ukuthi uhulumende udingani kithi njengebhodi ukuthi sisebenzelane layo.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezigulane i-Community Working Group on Health umnumzana Desmond Ntini uthi bayathokoza ngokwenza ukahulumende ngoba labo bayenelisile ukupha imibono yabo.
Akuqakathekile kakhulu ngoba siletha ukuthi ilizwi lethu lizwakale ukuze umphakathi usiza kahle. Sikhangelela ukuthi lokho abakukhulumayo lathi sibe lakho esikufakayo okuzaba lakho ukuthi kuncedise isisekelo sombuso ukubana sisebenzele abantu singabi yilizwi nje lipho ngoba semaphepheni.
Isisekelo sombuso esitsha esaqala ukusebenza ngomnyaka ka-2013 sadala ukuba eminye imithetho ilotshwe kakutsha ukuze ihambelane lesisekelo sombuso. Okwamanje ugatsha lwezemithetho ledale lephalamende liphakathi kokuloba kakutsha imithetho eminenyi kodwa abaningi bakhala ngokuthi luhamba ngesiqubu sonwabo. Imithetho engamachumi ayisithupha lantathu kumele iguqulwe, elichumi lambili ayikaguqulwa kuthi eminye ikumazinga ahlukeneyo okuguqulwa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Abenhlanganiso ezilwela ilungelo labantwana labasakhulayo bakhuthazwa ukuba basebenzisane lalapho kuhlelwa inhlelo zalezinhlangothi zombili. Ukulalela imbono yabantwana labasakhulayo kuyindlela engasiza ukuthi zamukelwe kuhle lezo nhlelo njengoba zizoqhutshwa kulandelwa okuvelela kubanini bazo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abasakhulayo baveze lokhu ngemva komhlangano eHarare wenhlanganiso zilola amalungelo abantwana eziphathiswa ngosizo lwemali ngabe Therese de Homes yakwele Germany. Unkosazana Nolene Bekezela Nyamambi yisifundi esifundela umsebenzi wokuthapha indaba yeMidland State University enkabazwe eGweru.
Participation yama-youth iqakathe ngoba sithi thina nxa abadala bengahlala phansi bathi bakhuluma ngenhlupho esifisa ama-youth thina singekho khonapho akulanto abayenzayo.
Ujajuliswa ukuba balitholile ithuba emhlanganweni weZimzam Partnership uManyamambi.
And then we're given a chance futhi yokuthi siye siphume, siye hlangana njengama youth sodwa, siya discussa sivumelane sikufunayo, si present ama goals for 2017-2018.
U-Arthur Ndlovu usebenzana nabenhlanganiso ye-Community Working Group on Health. Ngomunye wabatholisa imfundiso kwabanye bakhe kobulawayo.
Sifuna ukuthi nga into iplan ukuthi kuzayenza into enje anti bebuye kithi mayouth bezosibuza bathi mayouth lifunani, lifuna ukwenzelwani. Sibatshele njalo ukuthi sifuna izinto zakhona ziyenzwe kanjani.
UNdlovu uthi okudanisayo ukuthi abadala yibo bavame ukubakhulumela sikhathi sonke.
Ade ngikukhuthaza kakhulu ukuthi kube le active participation yama youth. Sakhona singasibizwa sifike sizohlala nje besinika ukudla sithi sifuna sikhulume, singakhuluma besizwe, bengasizwa sibone i-change.
Unkosazana Felicitas Ncube ohlala eChabalala kobulawayo usebenzana labenhlanganiso ye-Scripture Union Thuthuka kuhlangothi lwabantwana abaphila behlala ezitaladeni.
Isikhathi esiningi not only kuma-organizations kuphela but yonke indawo elizweni lonke nje ama-youth thina labantwana asiphiwa ithuba lokuthi izifiso zethu kumbe ama plans ethu azwakale. Noma kulama projects abuyayo, kulama programs abuyayo for abantwana, kubuya sokuhleli yokudala thina sesisenza kuphela silandela sokuzini.
Abasakhulayo laba bathi okuhlelwa bona bengekho aqondananga labo, ngakho ke abusoze kwafa kwabasebenzela kuyikwephula ilungelo labo nxa bencitshwa ithuba lokuveza imbono yabo ngalezo nhlelo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Abasakhulayo beZimbabwe abahlala eJohannesburg kwele South Africa babelohlelo lokuncedisa abadabuka eZimbabwe abadubekayo abangelandawo zokuhlala eJohannesburg. Emkhosini abawenze ngempela viki, abeZimbabwe laba baphe abanye babo ukudla njalo bebafundisa ngokuqakatheka kokubuyela ekhaya ukuyabhalisa kugwalo lwabalelungelo lokuvota ukuze bavote ngomnyaka ozayo. UMike Wobe weStudio 7 uxoxelo Nkosazana Vimbayishe Mushwaburi, omunye wabaphatheke kulolu hlelo.
Sina sibone kulombono omuhle kakhulu ukuthi sihlale phansi sibone ukuthi yini esingayenza ukuthi lathi sincedise ngendlela esizikwanisayo. Safika endaweni yokuthi sibone ukuthi ngangcono sibaphekele nje khona lokho kuncane kungabasiza endaweni ezijeneyo. Kodwa injongo kakhulu eqhakathekile ngokuthi sibayenze ukuthi bananzelele ukuthi nxa sibanakanela bazaqalisa ukuba lethemba kancane elokuthi iZimbabwe yabo izaba ngcono.
Uphinde waphatha le ndaba yokuthi abantu kumele babuyele ekhaya bayovota, belikhuluma labo libaxoxisa ukuthi kuqhakathekile okungakanani na?
Yes, sikhulume labo kodwa asikhulumanga okudeep kakhulu ngoba injongo yethu ukuthi besihambe kumele sihambe siyebanika ukudla.
Kuleso sikhathi sakho uphila kwele South Africa, ungathi uhlangene lezalwane ezingaki ezibhekane ngalolu dubo lokuhlala emgwaqweni?
Ngawutshela amanga nxa ngawutshela amanamba ngoba ukhumbula ukuthi mina ngile 2 years kuphela ngihlala eSouth Africa. But kulezo 2 years sengibona izinto eziningi kakhulu. Sengibona ukudubeka kwabantu abaningi. Abantu engihambe ngababo nge-weekend le ephelileyo ukuthi ngabantu abakhona lapha eJoburg. Lapha besihambe khona sitshele ukuthi kulamaZimbabweni ayi 3,000 ahlale car park kuphela. Indawo encane kakhulu.
Kukhasi lakho elebulenjini bokuzilibazisa le-Facebook ubhale ukuthi uhlangene labantu ababhekane lalolu dubo lokungaboni kahle, abanye bengelazandla. Bakhona abaningi na abakusimo esinjalo, njalo ngubani obasizayo lesidingeko zabo?
Baningi kakhulu. Njengokukhuluma kwami ngikutshela ukuthi endaweni lapho bekulabantu abayi-1,000 amaZimbabweni, bebesitshela ukuthi half ya labo ngabantu abangaboniyo, ngabantu abaphysically handicapped. Bayazisiza laba bantu. Umsebenzi wabo yikuhamba besiyacela kwama-robots, besiyacela usizo.
Laba abafisa ukubambisana kuhlelo lwakho lolu bangakuthinta kanjani?
Bangangithinta ku-Facebook.
UNkosazana Vimbayishe Mushwaburi, ngosakhulayo ophatheke kuhlelo lokuncedisa abaswelayo ngokudla, sixoxelaye eseGoli.
Kwezemidlalo, iqembu lomdlalo wenguqu leBlack Rhinos yilo eselikhokhela kungalane yemiklomelo yePremier Soccer League okunengasikuzweni kuJoseph Njanji.
Iqembu leBlack Rhinos lemiklomelo ngamashumi amabili ngemva kokunqoba emidlalweni yesithupha laba ngojikelo bhanqa kabili lanqotshwa kanye ngempela viki edluleyo. Iqembu leRhinos litshayele wange nge-3 kanya njalo limpumela iza ngemva kokuba abafana beshipembere benqobe iqembu leDynamos nge-1 kanya phakathi kweviki edluleyo. Leli qembu leBlack Rhinos liphenduke lonyaka kusigaba se-PSL ngemva kokugunyulwa ngomnyaka ka-2014 njalo lake laphakamisa isicoco seligi kabili kudala ngo-1984 lango-1987. Ngemva kweqembu leBlack Rhinos kule qembu leNgezi Platinum Stars lele-FC Platinum wona ale miklomelo elitshumi lathoba munemunye, kuthi endaweni yesine kule qembu leZPC Kariba elile miklomelo elitshumi lathoba munembili. Iqembu leHighlanders lihlezi endaweni yesihlanu lile miklomelo elitshumi lesikhombisa njalo linqobe leBantu Rovers nge-2-1 ngomgqibelo. Limpumela ichiye iqembu leBantu Rovers lihlezi ezendaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane kodwa umanager waleli qembu agent Sawuthi uyathokoza ngendlela abafana babo abadlale ngayo leqembu le-Highlanders elinye iqembu eliphenduke lonyaka ngemva kokugunyulwa ngomnyaka 2014 elishabhani mine lisendaweni yechumi le miklomelo elichumi njalo ngiyimele istudio 7 kobulawayo ngingujoseph njanji
siyabonga njanji igama uChris Gande lilale
lo ntungameli nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.